Vagari vakawanda vari kuenda kumahofisi eZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC ari pakati peguta vachida kunyoresa kuvhota uko vanosvikotaurirwa kuti vaende kumahofisi avo ari kunze kweguta pedyo netraining center. Vagari ava vanoti kwakaiswa nzvimbo yekunyoresa kure neveruzhinji. Mumwe mugari wemuchinhoi vaMark Munyoro avo vanoita basa rekutenga nekutengesa vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa iyo vanoti iri kure nevanhu uye zvinotora nguva yakawanda kufamba kuenda kunonyoresa. VaMunyoro vanoti sevatengesa havafanirwe kunge vasiri pavanotengesera kwenguva yakareba.
Tikutoona kunge vari kutotiomesera kuti tisarejise kuvhota. Kuti dai vanga vachida kutivhoteka vaitotiisira patiri padhuze nepatitori. Vora kuda kuona kuti inini savenda kuti ndiende kutraining center kwavo. Chida dhora ndinga ratopesana nedhora. So there is no need yekuti ndiende kutraining center. Ndongosiyana nazvo zvokurejista zvacho. Ngazvive muvanhu. Like zvavaita kudhara zvaiva muzvikoro, macentral, muzvikoro mudhuze nemune vanhu. Vanhu voregista.
Izvi zvinotsigirwa naamai Adeline Huchu avo vanoti ZEC inofanirwa kushandisa mahofisi ari pamudzviti mukati meguta.
Vondova makarejisira pa vakashifta nesu here nhasi handizivi. Hanzi chinoi makonde mangura. Vanoisa ikoko ndo district remakonde. Ndo zvinonetsa. I don't think it's wise. Nokuti vamwe kuti vasiye pasina apa zvakaoma. Saka they should have maintained the district chiita panika padhiya painga ichiitwa kutanga.
Mumwe mugari vafara ichikore vanoti mahofisi ari kunyoreswa kuvhota ari kure uye vanhu vakawanda havaazive.
Ya ndiri kuti ofisi yeZEC iri kunze padistrict level yakagara yanga isipo. ZEC yatinoziva isusu ndiyo iri paprovinci iri Old Court ndopanozivikanwa muchinhu yeu ndopane ZEC ndo vachitaura zvavo ndeyo kuti Mashonaland and West. Ukaenda kuti kudistrict kwove ukatotarisa even furniture irimo miemi toradza kuti zvii zvatongouya panguva iyoyo karitoringori kamakeshift kongori zvipfuure kudai yangagara iripo aimbosanzira ikoko ndivanani taisaiona nguva yesei.
Asi mumwe mugari vatatenda chitate avo vakanyoresa kuvhota vanoti vanhu vanofanirwa kuziva mahofisi ose eZEC uye kuti anoshandei sezvo zvakakosha.
Ndiri kuti kwai kuitirwa ndiko kwainofanira kunge iri. I don't see any problem kuti vanhu vaende kunoregistera kumadistrict offices avo. A serious citizen womuZimbabwe anofanira kuziva kune maofisi ake hurumende kwaanoshandira vari. Savanhu kana vakuti yabuda iyo ofisi yeZEC yagara iripo kwemakore ese iri ikoko handione pane dambudziko.
Vachitate vanoti basa reZEC pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika kuzivisa vanhu nenhengo dzavo nezvenzvimbo dzekunyoresa kuvhota kuti munhu wose anoda kunyoresa azive kwekuenda kunonyoresa.
Mapolitician emuchinhoi vemapati yese vanofanira kuejiketa vanhu vavo kuti vazive kune maofisis avo avanofanira kurejistera vari.
Kunyange mukuru weZEC muchinhoi vaGarnet Machava varamba kutaura nevatori venhau vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita rake anoti mahofisi ari pakati peguta ndeedunhu rose kana kuti province ayo ari kunze kweguta ndeedunhu duku.
Kwantiti yofi chumwe chete, ofisi dhele padhuze kaini. Iye uku iri district wana wakawanda wakuzimu, town. Ino ndiyeli mtown. Saka wana wakanza watu paseki. Pana patuzi ngomida kunza za walingu wataura ikoku. Tata wapoku zakati, se provincial level. Iwe ndiyo ya kadamu. Inye ya katupa promu yedu.
Kunyoresa kuvhota kwakatanga svondo rapera nechishanu nevanhu vashoma vakange vari nhengo dzinozivikanwa dzezvemapato ezvematongerwo enyika. Pari zvino vanhu vashoma vari kuenda pazuva kunonyoresa kuti vazovhota gore rinouya. Kunyoresa kuvhota kunopera gore rinouya musi wa15 Ndira uye sarudzo dzinotarisirwa kuitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 Chikunguru kusvika musi wa22 Nyamavhuvhu gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.